Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu mbudzi 4 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa na Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pekutanga, Zack haina masimba ekusunga vanhu. Ine masimba ekuongorora nyaya kana yapedza nayo inogadzirisa document kana kuti faira yoendesa kumapurisa.
Gurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Jonathan Moyo vokwidza nyaya yavo kudarire pamusoro-soro reconstitutional court.
We are urging lawful, peaceful, constitutional protest on the streets. Isu magweta toitawo zvatinoita, toita mubatanirwa bese. Vanonamata ngavanamate kuti bond not risauye.
Magweta oenda kumatara achikwikwidza nyaya yekuparurwa kwemabond note. Veta Jamuka vanoita musangano na governor weRBZ Dr. John Mangudya nenyaya yemabond notes. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota nezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Jonathan Moyo nhasi vakwira kudare reconstitutional court vachipikisa kusungwa kwavo nebazi rinodzivirira uori reZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAG. Asi mutevedzeri wavo Dr. Godfrey Gandawa vamiswa pamberi pedare ramagistrate vachipomerwa mhosva yekuitawo zveuori. Dr. Gandawa vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso vakaendeswa mutirongo kusvika mangwana pachanzwikwa zvakare nyaya yavo. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekuba mari yeZimDev. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rava Moyo vaTerence Hussein.
Taenda nhasi masikati kudare yepamusoro-soro muZimbabwe inonzi Constitutional Court of Zimbabwe. Tatine chichemo chikuru chekuti vaMoyo marights avo anga achingotsikwa-tsikwa nevekuzaki nezvimapurisa zviri kushandira ikoko.
Sei muri kuti kodzero dzavo dziri kutyorwa?
Pekutanga, Zack haina masimba ekusunga vanhu. Ine masimba ekuongorora nyaya kana yapedza nayo inogadzirisa document kana kuti faira yoendesa kumapurisa ivo vokondakta chinonzi investigation. Apa zvavakaita, ivo ndo vakaongorora nyaya yacho vobva vashedza munhu ari muofisi mavo. Hongu aishandira mapurisa but haasisiri kusandira mapurisa. Vamutuma kuti asunge Professor Moyo. Hazvibvumidzwe pamutemo and hazvizi muconstitution.
Saka dare rati kudi?
Dare rabva rati good nyaya ya Professor Moyo ichanzwikwa neconstitutional court. But isati yanzwikwa neconstitutional court, macriminal proceedings akaitwa neZEC, neprosecutor general, ne mapurisa, ne mupurisa weyo anoshandira Zack haifanirwe kuendera mberi. Pachidimbu vati ngaimbomira, hapana anobvumidzwa kuiendera mberi nayo.
Manga musingafaniri kutanga maenda kudare ramagistrate here? Moita chikumbiro chekuti muende kudare repamusoro-soro reconcordi.
Constitution yeZimbabwe ine maprovisions anotaura kuti kana munhu marights ake anoaffecta rusununguko wake, liberty yake, anobvumidzwa kuenda direct kuconstitutional court olodza chichemo chake.
Saka vaMoyo nezuro vakatongerwa mhosva ngani apa?
Vakapiwa mhosva yakatanga iri 5. Takuda kusaina vabva vauya neimwe ye6. Vanga vachitaura dzimwe dzakasiyana-siyana, dzimwe dzecorruption, dzimwe dzeobstruction of justice, zvakango siyana siyana kudaro.
Gweta ramuzvina fundo Jonathan Moyo vaTerence Hussein vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Magweta vemabhizimusi pamwe nevanhuwo zvavo vari kuenda kumatare dzemosva vachipikisa danho rakatorwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe rekupasisa mutemo weStatutory Instrument 133 zvavari kuti zviri kunze kweparamende. Izvo zvichaita kuti mutemo uyu ubvumidze kushandiswa kwemabond note. Gweta uye vari mutungamiri webato rinopikisa rePDP vatendai biti vanoti bumbiro remitemo yenyika rinoti mutemo unoiswa neparamende chete. Zvimwe zvinonzi zviri kupikiswa ndezvekuti gavhuna weRBZ Dr. John Mangudya vakambozivisa kuti mabond note inenge isiri mari, asi mutemo wakapasiswa navamugabe uyu unonzi uri kutaura kuti inenge iri mari. Vabiti vanoti chetatu chichapikiswa kumatare dzimosva inyaya huremu hwemabond note ayo ari kunzi akaenzana nemari yekuAmerica. Vabiti vanoti ino ndiyo nguva yekuti vana veZimbabwe varatidze kutsamwa kwavo vachiramba kutambira mari iye. VaMugabe nemuvhuro vakashandisa masimba avo ePresidential Powers Temporary Measures Act pavakasaina mutemo wekuti mabond note ave mari. Ngatinzwe hurukuro yataita navabiti pamusoro penyaya iye.
Chandiri kuziva ndechekuti vanhu vazhinji vakatsamwa, and chandiri kuziva ndechekuti izvo pane misangano yemagweta yanga achitoitwa vhiki rino iri. Kubva musi wa 31 October pakaburitswa Statutory Instrument 133 of 2016 navamugabe yekuti mabond note achive mari. So ndinofungidzira kuti vaDavid Drewley vekuHan and Blackenberg vakamirira muchinda aimboona Caps Holdings Freddy Mutanda anofanira kunga afaila court application masikata anaye. Asi I can assure you kuti pane mamwe court applications zvakare achafairwa. Ndiri kuziva kuti ve People First vakambofaila application vaye vanenge vachafaila imwe nevamwe, so kuchava chitakataka chemacourt applications.
Saka bond note rakazonzi imari here kana kuti kwete?
VaMangundla vakambopiringisha namukanwa vachiti haisi mari, haisi mari. Asi mutemo wakapaswa naMugabe Statutory Instrument 133 iri kutaura kuti mari, iri kutaura amenda section 44 ye Reserve Bank Act. Section 44 ndinotaura kuti mari yemuZimbabwe chii. So section 44 inotaura kuti mari yemuZimbabwe mamauti currency US dollar, yuan, euro, pound, pula and so forth. Yabva yaedhawo manje kuti bond note ichange iri mari. So ipapo ndo pane problem nekuti haungomuka uchingoti shizha kana kuti toilet paper yaamari. Now nekuti tadzosa zvimu dollar now zvoreva kuti black market ichatodzoka.
Zvii zvamungakurudzirawo vanhu kuti vaite pamusoro penyaya?
Kana musingazotsamwa pamuchazoda kutsamwa ndepapi? So we are urging lawful, peaceful, constitutional protest on the streets. Isu magweta toitawo zvatinoita, vamwe vachiitawo zvatinoita, toita mubatanirwa tese. Vanonamata ngavanamate kuti bond note risauye.
Avanga vari gweta uye vachitungamira bato rinopikisa rePDP vatendai biti vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya nasi vasangana nevesangano reTajamuka sesijikile vakati hapana kudzokera kumashure panyaya yekuparura mabond note. Musangano uyu waitirwa kumahofisi eRBZ muHarare. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata muzvare Linda Masarira vanove nhengo yeTajamuka sesijikile.
Taenda takawanda nekuti suta takavaudza kuti Tajamuka executive yedu tiri 2000. Asi ivo vanga vasiri kuda kuti mupinde vanhu vakawanda mukati nemusangano uyu, vakazodzivirira vamwe kuti vapinde vakati ngamupinde vanhu gumi chete. Saka tazopinda tiri 10 tikataura navo ivo vaMangudya.
Zvii zvabuda pamusangano wanhasi?
VaMangudya vanga vachiti bond note ruda kuiswa kuti vanhu vanotengesa kunze vagokwanisa kuti vachitengesa zvinhu zvavo kunze kwenyika. Izvo nekuona kwataita zvanga zvichitaurwa navaMangudya kuti hazvinei neruzhinji rwevana veZimbabwe. Tabva tavati ko imi munomanikidzirei iro bond rinoti risiri kudiwa nevanhu kuti rishande mukati menyika ino rinenge richiseva mainteresti ani nekuti murombo acharamba achidzika murombo ivo vagara vainayo mari vachiita sei vachikwirira kumusoro takambosvika pakunopikisana vamwewo vachisimudzira kuti aiwa manga padii kuti zvoni tiende kureferendum vanhu vazvitaurire vega vavhote muone kuti vanhu vari kudei nekuti taneta nekungonzi itai chakati kana kuti oyi chakati zvimwe zvatasimudzira mukati memutangano iyoyo yenge iri nyaya yekuti makambotiunzira mabeirus check ina 2008 vanhu vakatambura vanhu vakafa vanhu vakasvika mukutambudzwa kukuru nekugara munhapwa kuti vanga vakasisina mari yekushandisa ndozvinhu zvatanga tikukurukura nazvo asi tataona ndechekuti iyo hurumende yedu naivo vamangudya vakatoita decision yavo kare nekuti vatitaurira kuti month end bond noti riri kuuya
saka pakupera kwemusangano wenyu mungati mawana zvamafambira here uye makuzoita sei
zvatanga tafambira tina kuzviwana isu tikavaudza kuti tiri kupikisana nazvo izvozvo naizvozvo musi wa18 November tichapinda murodhi tinoprotesta kuti hatisi kuda bond noti iroro uyezve tichatora mamwe matanho ekuti tiende kumadzitare emhosva kuti tinoti isu vanhu vemuzimbabwe vana vezimbabwe hatisi kuda bond noti
muzvare Linda Masarira vanoye nhengo yetajamuka sesi jekile vachitaura parunare muHarare naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 kunyange hazvo vanopikisa vachiti bato rezano PF rapa kuti vana veZimbabwe vapinde mugehena vari vapenyu bato iri raramba kuri panyanga kubva nyika zvayawana kuzvitonga kuzere muna 1980 kochi chaizvo chiri kupa kuti bato iri rirambe richitonga vamwe vanoti bato iri rinoshandisa mhirizhonga uye kushandisa mauto nemapurisa mukutsvaga rutsigiro munguva dzesarudzo dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinotiwo mutungamiri wenyika varobert mugabe vari kuramba vari panyanga nenyaya yekuti vanhu vaneta nekunovhota musarudzo dzavanofunga kuti dzinobiridzirwa vamwewo ndo vanoti bato iri riri kutonga nekuti mapato anopikisa indonda munyaya dzezvematongerwo enyika mutoro wedu wenhauloida mumwoyo anotipa nyaya inotevera
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dr Ivan Mbengo avo vanove murwiri wehondo yerusununguko vanoti nyaya yekuti mutungamiriri wenyika varobert mugabe nebato ravo rezanu pf varambe vachitonga inyaya yekuti vane nhoroondo yekusunungura nyika
chaiita kuti vamugabe nezanu irambe iri mukutonga vana mukoma vakamobilize the majority of the people vari kumaruwa efekta iyoyo endi zve vanhu vari kumaruwa ava ndivo vazhinji zve vakaona kurwadza kwehondo kwakanyanya
asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dr Ibo Mandaza vanoti zanu pf yarasika gwara richimurenga
zanu pf semadziro aitaiita during the struggle kusvika kumu1995 aisiriyo bato revanhu rasiyana nemamiriro anga akaita paindependence in1980 yatsaukaka mototi tatsauka tese makapinda nezanu pf independence tatsauka tasaka nyaya yekumatongero enyika mamiriro eeconomy tiri nyika inonzika muchirungu kuti tiri mucrisis isingaite ekuti maonero angu ndekuti zanu pf semadziro atinoita ichafana mugabe
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vabreton bunder vanoti kugara kwamugabe pachigaro kwenguva yakareba inyaya yekutonga nedemo
vazhinji havasina chidakadaka chekuda kuvhota sekuti vanzwa kuti zvavanovhotera hazvizvo zvinozoverengwa pasarudzo kwozotizve zvakare imwe nzira yaita kuti zanu pf irambe iri panyanga navamugabe kubva 1980 kusvika izvinoizvi ndezvekuti vane nzira dzavanoita dzekuti chero aninani zvake anenge achida kupikisa hakwanisi kupiwa mukana wekuti azvishambadze kana kuti akwanise kuchallenge vamugabe nokuti pane nyaya inonzi pachirungu intimidation kana kuti kushungudzwa kwevanhu
mashoko aya anotsinirwawo nemutauriri webato remdct vavo betigutu avo vanoti mapurisa nemauto vanotyora mutemo wenyika nekupindira munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzigira zanu pf
kubva muna 2000 June patakatanga kuta participate muma elections munyika ino yedu yechipikirwa yeZimbabwe. Taigara tichitaura tichikombirina isu kuti mapurisa, masoja nevashori veCIO vanowanika vachiita zvematongerwo enyika kunyanyanyanya vakamirira kuti vakatsigira bato reZANU-PF. Vamwe vacho vanenge vakatopeka ZANU-PF regalia unotovaona pamarali vachiita maslogan vachiimba apa zvavanenge vachiita izvi hazvibvumirwe nebumburo romutemo.
Vanopikisa vanoti veruzhinji vanozikanwa kuva vatsigiri vemapato anopikisa vanochishidzirwa munguva yesarudzo, vamwe vachirohwa, kupambwa, kubhinyiwa, kubatwa chibharo, kukuvadzwa nedzimwe nguva kuurayiwa mumhirizhonga yezvematongerwo enyika, vamwe vachitsakatiswa sezvakaitwa vaitaidza mara nevamwe vane chitsama. Imwe nyanzvi munyatso zvematongerwo enyika, Dr. Willard Mungure, vanodzidzisa paAfrica University, vanoti vamugabe neZANU-PF vachiri panyanga nenyaya yezvinhu zvakasiyana-siyana zvinosanganisira hunhu hwavamugabe negwara ravo munyaya dzezvematongerwo enyika. Dr. Mungure vanoti vamugabe neZANU-PF vakwanisa kuramba vari pachigaro kwenguva yakareba kudai nekuda kwekuti varwiri vehondo yerusununguko varamba vakangoita musambangwena nebato iri kunyangwe nemunguva yekunetsa kwezvinhu sevanhu vane pfungwa imwe chete.
PF tichazonzwa tsanangura dzakakwana kana wabva pachigaro, bari pari zvino zvinonetsa kuti vanhu vazhinji vabude pachena vachitsanangura kuti purezidhendi pane zvavakaitawo zvakaipa here, zvakanaka here, zvimwe zvinji zvinogona zobuda pa vasisiri in power. Zvinonetsa kuti vanhu vazhinji vabude pachena. Isu iri semaacademics tirotaura zvatine tichifunga.
Asi mutauriri wesangano revarwiri verusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vanoti muchato wavo neZANU-PF wakasvika kwamvura yacheka makumbo vakapanana gupuro.
Isusu sevarwiri vorusununguko tiri kurutivi rwevanhu nokuti ndiko kwatakabva, ndiko kwatinogara. Nhamo inoonekwa nevanhu ndiyo yatinoona isu. Izvi zvekuti kune hurumende yevanhu vashoma vanongodya vachiguta hatigoni kuendai kuno kuti nesuwo tinayo nzara yacho.
Mashoko aya anotsinirwa navatemba muliswa avo vakakunda bato reZANU-PF musarudzo dzichangopera dzekunoton.
Maho veterans haasiko kuZANU-PF ndiyo first election yavadyiwa maho veterans vasiko, nekuti maho veterans ndo vanga vari mafoot soldiers, ndo vanga vari masoja aishandiswa neZANU-PF kuti vakampeni reZANU-PF. Iye zvinezvi vakabzwa maho veterans vanga vari kudivi rangu.
Dzimwe nyanzvi munyatso zvematongerwo enyika dzinoti ZANU-PF pamwe chete navamugabe vanoshandisa kugovirwa kwezvekudya munguva yenzara mukutsvaga vatsigiri kunyanya apo sarudzo dzinenge dzave pedyo. Nyanzvi munyatso zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJema Benge vanoti nyaya yekushandisa chikafu musarudzo imwe nzira yokubiridzira iri kushandiswa neZANU-PF.
Chikafu chikange chiuyiwa nacho nyaya chai chinenge chatsvagwa nehurumende chikange chaiwa nacho kuti chipwa vanhu pane patotaskonzwa bvakumvani uri webato ipi wakambomira sei unotoongorwa chikafu hachingopuwi kunzi munhu une zhara ngapo chikafu adi adye.
Sangano reZimbabwe Human Rights Commission rakaburitsawo izvi muongororo yavo yekugoverwa kunoitwa chikafu munyika. Vamwe vanotiwo nyaya yekutadza kubatana kwemapato anopikisa ndiyo iri kupa kuti ZANU-PF ipote ichiita madiro aJorgina. Mashoko aya anotsinirwavo naDr. Petsero Hanya, mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute.
Tinozviona even pakati waRainbow Coalition muKenya vamoi vanga vagara vachihwina, asi combined vote yeopposition yakawanda kuvadarika asi vachingotonga Kenya. Asi gore rakazobvumiranwa nemaopposition muKenya vakafoma inonzi Rainbow Coalition, vamoi vakabva vadyiwa maelection navamwe aikibhaki. Saka kana vatsvangirai vawelsh mencuve nana vamakoni vachida zveshuwa kuti tiendere mberi, ngavavonei nzira dzokuti vabatane vaite chirwirangwe mushandira pamwe kuitira kuti vakwanise kukurira hurumende yavamugabe. Nokuti kana vakasadaro ZANU-PF inokwanisa futi kana kubira sarudzo ichingoti vanga vakaparasa, vanga vakapesana, vanga vasina kubatana, vanga vari divided. Saka vanofanira kuvhara maburi ese anoita kuti vamugabe wane mukana wokubira sarudzo dzinotevera.
Zvino munyika hazvina kumira zvakanaka. Vanopikisa vanoti ZANU-PF ndiyo yaendesa upfumi hwenyika kwamufiganebwe. Asi veZANU-PF vanoti nyaya yezvirango zvakatemerwa nyika nenyika dzekunze ndizvo zvapa kuti zvinhu zviipe. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Hurumende yeAmerica neZimbabwe nhasi dzaparura chirongwa chemakore mashanu icho chakanangana nekudzivirira vana chiremba navana mukoti kuti vasatapurirwe chirwere cherurindi kana kuti TB. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Chirongwa ichi chiri kuitwa nebazi rezveutano nekuchengetedzwa zvakanaka kwevana nemamwe masangano akaita Save the Union neBiomedical Research and Training Institute. Chiri kutsigirwa neve Centers for Disease Control vekuAmerica zvichiburikidza nemari inopiwa nemutungamiri wenyika yeAmerica pachirongwa chake chekurwisana neHIV AIDS chePresident's Emergency Plan for AIDS Relief kana kuti PEPFAR. Vakafano bada chigaro chemukuru weCDC muZimbabwe amai Lori Fuller vati vari kutsigira chirongwa ichi nekuti vashandi vezveutano vakakosha uye zvakaonekwa kuti hapana change chiri kuitwa kuvadzivirira kubva kuchirwere cherurindi kana kuti TB. Vange vakamirira munyori mubazi rezveutano pachitiko chanhasi Dr. Angela Mushavi vanoti chirongwa ichi chakakosha chose kuvashandi vezveutano munyika.
Project yanga ichilaunchwa pano ndeye kuona kuti tingaita sei kuti tibetsere ma healthcare workers kunyanya angava manesi, angava madokotera, angava mafamasi, chero makilina, chero vanopinda masuo ezvipatara kuti vasabate utachiwana weTB. Ngatiti munhu arwara neTB pane kupachida kuti munhu atariswe kana kuitwa inonzi TB screening kuti aonekwe kuti ndizvo here kuti ane TB. Zvese izvozvo zvinenge zvichibatwa muurongwa hwaparurwa pano.
Mukuru wesangano reThe Union iro rine unyanzvi mukurwisana nechirwere cherurindi Dr. Christopher Zishiri vaudza Studio 7 kuti sangano ravo richabatsira neunyanzvi hwaro mukuronga chirongwa chekudzidzisa vana chiremba naana mukoti kuti vazvidzivirire kubva kuTB.
Basa ratichange tichiita tichadhevhelopa bumbiro rakaita sebumbiro romutemo kana policy inenge ichizopa gwara kuMinistry of Health kuti TB inodzivirirwa sei.
Zimbabwe ndeimwe yenyika 14 dzine vanhu vakawanda vanotapurirwa chirwere cherurindi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yekuendeswa kwevanhu muunapwa.
Nyaya yekuendeswa kwevanhu muunapwa kana kuti human trafficking iri kuenderera mberi. Vanhu zvikuru madzimai vachimanikidzwa kuita zveupfambi. Amerika inoti dambudziko iri rapararira pasi rose. Munyori mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaJohn Kerry vanoti nyaya yekuendeswa kwevanhu munhapwa inobata vanhu vakawanda zvikuru. Vatiwo kubata vanhu senhapwa kushora kodzero dzavo. Kuedza kurwisa dambudziko iri, mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama muna 2012 vakaparura chirongwa cheInteragency Task Force to Monitor and Combat Trafficking in Persons, icho chinounganidza vatungamiri venyika dzose kuti varwise dambudziko iri uye kusunga vanobata vanhu senhapwa nekubatsira vanenge vari munhapwa vacho. Vakeri vanoti vanhu vanofanira kurwisa dambudziko iri kwete kungorirega richienderera. Vanotiwo kuita izvi kunoda mushandira pamwe wedzihurumende nemasangano akazvimirira. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yekubatwa kwevanhu senhapwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munhau dzemitambo, vatsigiri venhabvu vatarisana nemitambo miviri yemhando yepamusoro iri kutambwa zuva rimwe chete mukupera kwesvondo. Chikwata chenyika chemaWarriors chiri kusangana neZambia mumutambo weushamwari zuva rimwe chete FC Platinum Stars iri kubandana neNgezi Platinum Stars mufinari yechibuku Super Cup munhandare yeBaobab mangwana. Asi chiri kushamisa ndechekuti veZifa vasarudza kuti mutambo wemaWarriors utambwe apo fainari yechibuku ichangopera, panzvimbo yekuti mutambo uyu utambwe nesvondo apo panenge pasina mimwe mitambo yenhabvu iri kutambwa munyika. Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipa nyaya iyi.
Murairidzi wemaWarriors Kalisto Pasua ari kushandisa mutambo uyu kugadzira chikwata chake akatarisana nemakwikwi e2017 Africa Cup of Nations ayo ari kuitirwa muGabon munandira. Pasuwa, ari kushandisa vatambi vanotambira zvikwata zvemunyika chete. Uyezve adaidza vatambi vari kutungamira pakunwisa zvibodzwa muPremier Soccer League. Leonard Tsipa weCapes United naGift Mweti weHwange. Asi veruzhinji vari kunyanyotaura nezvefainari iyo iri kusangana zvikwata zviviri zvinopiwa mari nemakambani anoita zvekuchera Platinum. Sachigaro Wengezi Platinum Stars vaJeremiah Ngetiseni vanoti vaita rombo rakanaka rekuti vataridze nyika yese zvavanokwanisa kuita.
Zvinangwa chedu chava chekusimudza mukombe. Ichanzi yatapiwa yekuti tiratidzewe kuti zvii zvatogona.
Mutsigiri wekugona kunenge kudada. Vanomeni Machando vanoti zviri pachena kuti chikwata chavo ndicho chiri kuenda nemukombe.
FC Pretoria ndoi chachatwa mukombe. Zviri obvious izvi.
Chikwata chiri kutora mukombe uyu chinobudirira kumirira nyika makundano emuAfrica e2017 CAF Confederation Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu chatinotaura nevaimbi, nhasi tina Elder Prinko.
Rafnax Man Siblos.
Hey, yeah. Nice music.
Elder Prinko.
To the people.
Yeah. You know the Elder Prinko. Those that are understanding the way we can. Njoba ku Zimbabwe muHarare.
Kuchema kwenyu ndino kunzwa. Kuchema kwenyu ndino kunzwa. Kuchema kwenyu ndino kunzwa. Kuchema kwenyu ndino kunzwa.
Kambaka kanonzi kuchema kwenyu ndino kunzwa. Why? Because mukatadisa muri dzakawanda pari zvino zviri kuaffectwa nechirwere cheHIV and AIDS, zvekuti vabereki vanobatwa kana vana vanobatwa nechirwere cheHIV and AIDS. Zvozoita kuti dzimwe hama dzisare dzita sei dzichitambudzika panyaya dzekuchengeta munhu, kuriritsira munhu achirwara, to give them that good care kuti vakwanise kuraramawo for that life, whatever remainder of life yavo, kuti vakwanise kurarama zvakanaka.
Moyo wangu wabayiwa nemunzwa. Moyo wangu wabayiwa nemunzwa. Moyo wangu wabayiwa nemunzwa.
Vanhu ndoda kuti tipanzwe kuti HIV and AIDS chirwere chinonzira tsitsi, chirwere chekuti munhu asati abatwa nacho kana ukachinzwa chinokwanisa kuchinja pfungwa dzako. So for all those people who are negative, I'm encouraging them to stay negative, but for those who are positive, I'm advising them kuti vaita sei, vange vaita sei, vasara setariro. Handiti asi kana vachinge vawirwa nerufu, nhamo inozotarira vanenge vasara, like you find kuti mafamily akawanda akaitwa maorphans, handiti vana vakawanda vakasara vavenherera nekuda kwechirwere cheHIV and AIDS.
Chiriko chirwere iwewe.
Ndatumira chimbo changu ku Studio 7 nekuti ndiyo radio station inokwanisa kutepfenyura zvinodzika nevanhu vakawanda ruzhinji rwese pasi rose. Ndichisenda this positive message to the people so that they remain aware and informed about HIV and AIDS.
Tinotenda Elder Pringo vachipawo dzidziso yekuti aiwa chirwere chemukondombera chiriko. Vateereri, musakangana wamuchirongwa chedu chelive talk na 8 PM. Nhasi tiri kutarisa nezvekusungwa kwamuzvinafundo Jonathan Moyo, mutevedzeri wavo Dr. Gandawa, uye kunetsana kuri kuitikwa mubato reZANU PF. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzanhasi. Gurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Jonathan Moyo vakwidza nyaya yavo kudare repamusoro-soro. Mutungamiri weMDCT vamogen tsvangirai vanoti nhaurirano namai Joyce Mujuru dzichatanga kana pave nehwaro hwakajeka hwekuita sarudzo. Vetajamuka voita musangano nagavhuna weRBZ Dr. John Mangudya nenyaya yemabond notes. Ukuwo Magweta oronga kuenda kumatare achikwikwidza nyaya yekuparurwa kwemabond notes. Tava tasuka kumagume chorongwa chedu chanasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonika ine mufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.